chokwadi ndechekuti Jomiki yasvika kwekuti inofanira kupeterwa. Saka tinenge tichida kuipetera zvakanaka zvisina mhirizhonga. Saka pakupetera apa, takati vaya vakanga vauya vari maliaison officers vakagumisira vacho, ndivo takati ngavaunze mota nokuti vamire basa nezuro kupera kwaSeptemba. Kwozoti vamwe vakanga vatanga kuuya vari maliaison officers emumaprovinsi vacharegera basa kupera kwamwedzi uno Oktoba. Kwozoti manational liaison officers pamwe chete nevashandi weJomiki vamwe vari mumaprovinces, macoordinators nemaadministrators vacharega kupera kwaNovemba. Tobva tati tapedza zveJomiki.
Vamangoma ivo vachasaririrava vachange vachibatei kusvika panozopera mwedzi wambudzi?
Vari kusara vanenge vachitsvenzeredza kunyora magwaro eripoti yeelection kuti musarudzo zvakafamba sei. Vamwe vanozosarazve vanenge vakunyora kuti kubva Jomiki ichatanga kuumbwa kusvika apo yakupetwa apa rwendo rwacho rwayakafamba runge rwakadii, kuti vanhu vazive kuti Jomiki yakashanda zvakadii.
Tinonzwawo kuti panga paine kuzama kuti Jomiki inge ichipuhwa upenyu hwekuenderera mberi. Chii chanetsa kuti munge muchizosvika pakuimisa kudai?
Sezvo munoziva kuti Jomiki yakanga iri mubumbiro remutemo rakaiswa pakaitwa Global Political Agreement. Saka pakaunzwa bumbiro dzaremutemo, Jomiki yakanga isiri mubumbiro dzaremutemo, yakabva yaperawo nekupera kwakaita bumbiro rekare, rakapera mwedzi wakapera. Saka ndo pakagadzirwa izvozvi zvekuti tochidii, nekuti pane zvimwe zvinhu zvaiitwa neJomiki zvatinoona kuti zvinofanira kunge zvichiendwa nazvo mberi. Saka isu pazera redu takabvumirana kuti panofanira kunge pachitsvagwa iyo tingati imwe nzvimbo yekuti mabasa akanaka iwayo aitwe. Zvino tine inonzi Secretary General's Platform inosangana maSecretary General emapato matatu ari muParliament. Ndiyo tiri kuona kunge inokwanisa kuti Jomiki irambe ichienderera mberi, o mabasa eJomiki aenderere mberi ari paorganization iyoyo.